koti munyika vatanga kurama mabasa nasi panguva iyo nyika yatarisana nechirwere checoronavirus. Vashandi ava vanoti hurumende iri kukundikana kuvapa zvekushandisa kuti vazvidzivirire kutapurirwa zvirwere zvakaita secoronavirus. Mutsamba kubazi rezveutano iri muoko yestudio 7, sangano reZimbabwe Nurses Association rinoti rakasuma bazi rezveutano mazuva maviri apfuura kuti rinoda zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere checoronavirus, uye richitiwo rinoda mvura muzvipatara nemari yekushanda kwavachaita nguva yakareba vachirapa vane chirwere checoronavirus. Mutsamba kubazi rezveutano nevakuru vezvipatara, mutungamiri werimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vakatiwo nhengo dzavo hadzichakwanisi kuramba dzichishanda kutanga nhasi sezvo dzisina zvekuzvidzivirira. Vati vakaita musangano nehurumende nemusuwo muvhuro nezvenyaya iyi, asi kusvika pari zvino hapana chabuda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Ichokwadi kuti vana mukoti vari kuti hatichakwanisi kuramba tichienda kubasa nekuti upenyu hwavo huri panjodzi. Kubasa hakuna zvekushandisa zvekuvadzivirira kubva kuchirwere checorona ichi. Chirwere ichi chirwere chinyowani chitisikazivi, chisikazivikanwi munyika yose pasi rose. Chirwere ichi chauya kuuya kwachaita uku, vana mukoti vari kuti kuhurumende dai yachimbikidzika kutidzidzisa nezvechirwere ichi, kuti chirwere ichi chirwere rudzii, chakaita sei, chinopararira sei, chinorapwa sei, tingachidzivirira sei, kuitira kuti ana mukoti vave neinformation yakakwana. Ngekuti vanhu vedu veZimbabwe anonga aita masigns and symptoms oro zviratidzo zvinoratidza kuti ane corona, chekutanga anoenda kuchipatara. Ende kuchipatara munhu anotanga kunoona kukliniki, kungava kukliniki, kungava kuprovincial hospital or district hospital, kana kuti kucentral hospital, munhu anotanga kunoona ndimukoti. Saka mukoti uyu anofa kunga ine information, nekuti vanhu ava pavari kubva maZimbabweans vachienda kuzvipatara vanenge vachitarisira kupiwa information yakakwana. Noti information yomasocial media kana kuti yomanewspaper kana kuti yomatv, vanenge vachida information kubva kuna mukoti nokuti vanenge vachiti idzi ndidzo nyanzvi.
Ko, zvinhu zvakamira sei pakudzidziswa kwavana mukoti?
Kudzidziswa kwavana mukoti hakusi kuitwa nekuchimbidza nekuchimbikidzika. Kwakatanga, asi kutanga kwakwakaita tine vanhu vashoma shoma sitereke vadzidziswa nezvechirwere ichi. Saka tiri kuti kuhurumende dai yakurumidza. Pamusoro pezvo pekuti ana mukoti avana information, ana mukoti avana zvokushandisa zvinovadzivirira kubva kutapurirwa chirwere ichi nemaclients nevanhu vari kuuya vaine chirwere ichi.
Ko, sei zvichidaro?
Mukoti anongoona munhu atosvika atogara pabhenji achitotaura zviratidzo zvekuti ane korona. Pamwe mukoti anonga atomubata, apa mukoti haana zvokushandisa zvokudzivirira. Saka mukoti anogona kubatirawo. Saka isu tiri kuti hurumende kana tichida kudzivirira chirwere ichi muno munyika kuti chisapararira kuenda kuchisapararira kuvanhu vakawanda, nekuti mukoti zviri kuitika nhasi, mukoti akabatira chirwere ichi achabva nacho kubasa agoenda nacho muzupuko, paanokwira muzupuko agozadza vanhu.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamwe vanotengesera mumisika mikuru yezvirimwa nembatya vanoti vave kuziva nezvekuipa kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus, uye vanoti vanobvuma kuti misika yavo imbovharwa kuti vadzivirirwe kubva kuchirwere ichi. Asi vanoti hurumende inofanira kuvabatsira kuti varambe vachirarama apo misika yavo inenge yakavharwa. Izvi zvinoitika apo kanzuro yeHarare yanyorera kuhurumende ichikumbira kuti misika iyi ivharwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vanoti vanoziva nezvechirwere checoronavirus uye vanodavo kudzivirirwa kubva kuchirwere ichi. VaClemens Bachi vemumusha wembare vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti musika umbovharwa kana zvichizoita kuti vazoshandira pakachena pamwe nekudzivirirwa kubva kuzvirwere zvinosanganisira coronavirus.
Anofanira kuvharawo kana kwa short period of time vendozokuteraramisa.
Vamwe amai vati vanonzi amai vunganai vati vave kutotora matano ekuzvidzivirira kubva kucoronavirus nekugesa maoko avo kakawanda, asi vakati vanodawo mamask ekuvhara muromo ayo vati havakwanisi kutenga. Vati hapana chakaipa kuti musika imbovharwa.
Tichagara kumba shutdown. Pa shutdown apa indona sekuti vanhu vemuZimbabwe tinozvifarira kuti nekuti prevention is better than cure. Asi kuti tigare kumbaka munomu tinorarama ne hand to mouth. Tenditoti vana vangu vadye ndenge ndatoya kuno kumbarenda mbotengesa ndonobika.
Asi vamwe vakaita savapanashi siziva vati havabvumirani nepfungwa dzekuti misika imbovharwe, vachiti chakakosha kuona kuti mimisika yose mave neutsanana hwakanaka uye kuti vanotengesa vapiwe mbatya dzekuzvidzivirira.
Ikativharira no main industry yangosara ndopatinoraramira padangochemadeno vawana imwe nzira kuti vanhu vasandiwo vachinda kumberi, asi tichigona kuti tipreventewo zvirwere chisapararira chinda kumberi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzaimangoma vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dzishande nemakanzuro nehurumende pakudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Nyaya yokuti vanhu vanobudiswa mustreet isusu hatingairambi nekuti tiri kuziva kuuraya kuri kuita denda iro ripasi rese. But tinokurudzirawo futi hurumende yedu kuti ngaisatora nguva yakarebesa. Then chechipiri tinokurudzira hurumende yedu kuti paiswe mamezures ekuti vanhu vakwanise kuramba vachirarama.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vamirira kunzwa kubva kuhurumende mushure mekunge vaisa chikumbiro chekuti misika imbovharwa senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Asi sekanzuru tatopa muono wedu kare kuti dai zvambovharwa izvi kuitira kuti vanhu vasange vachiungana, nekuti pamisika panopinda zviuru nezviuru zvevanhu pazuva rimwe chete, ende hakuzozikanwa kunzi ane chirwere ndeupi neasina.
Kumisika iyi kune vanhu vakawanda, izvo zvinonzi nenyanzvi zvinokurudzira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunze kwemisika nedzisvondo, vanhuwo vari kuungana kumitsetse kumabhanga pamwe nenzvimbo dzakaita sezvibhorani, sezvo makanzuro akawanda munyika ari kutadza kupa vagari mvura yemupombi. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro Manheru mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati komiti yakaumbwa nehurumende kutungamira basa rekurwisa coronavirus iri kutora matano ese ainokwanisa kugadzirisa zviri kunetsa.
Vari kutarisa nyaya dzese idzodzi dzekutarisa utano kuti pane panomira vanhu vachida mvura, pane zvakawanda zvangachinetsa munyika, pangamire vanhu vachida chikafu, pangamire zvese izvozvo.
Chirwere checoronavirus kusvika pari zvino pave nevanhu vatatu vabatwa nacho, uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya nemuvhuro. Kusvika pari zvino coronavirus yabata vanhu vanosvika mazana mana nemakumi matatu ezviuru uye kuuraya vanhu vanodarika zviuru gumi nezvipfumbamwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo nyika dzakawanda dziri kuramba dzichitora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, zvikoro zvepamusoro-soro zvakawanda pasi rose zviri kutorawo matanho ekumbovhara. Zvimwe zvikoro zvakatobvisawo vadzidzisi vose vanodzidza. Zvimwe zvikoro zvakatobvisawo vadzidzi vose vanodzidza vachigarapo senzira yekudzivirira kutapurirana chirwere ichi. Matanho ezvikoro aya akasiya vana vakawanda vanobva kune dzimwe nyika vave parumana nzombe, sezvo vamwe vasina kukwanisa kudzokera kunyika dzavo kune vabereki vavo. Asi imwe mhuri iri mudunhu reMaryland uye iri yemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri yakatora musikana anodzidza kudunhu reTennessee pamwe nemukomana anodzidza kune chimwe chikoro chepamusoro-soro chiri kuBaltimore, Maryland makare. mudzimai wavajonga amai Poshia Kandemiri vanoti vakatora vana ava nekuti vakaona zvakakosha kuti vavabatsire. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyaya yecoronavirus yakatokanganisa vana vakawanda zvikuru, especially international students, panyaya dzepekugara. Nekuti zvakaitika ndezvekuti pavakanga vakuenda kuspring break vaifanira kuzodzokera kuchikoro musi wa23 March. Asi nenyaya yekuti kuzvikoro kwakunzi hazvichaita kuti mudzoke nekuti coronavirus yange yasvika pakaoma, vakanzi chibva emangoenda tozokuudzai kuti chidzokai kuchikoro kana kuzotora zvinhu zvenyu. Saka vari pahorodhi pacho kudai vakazonyorerwa vachinzi zvekuchadzoka hazvichaita, chitobva maitongogarira ikoko. Saka zvakabva zvavakanganisa nekuti vazhinji vachina vanenge vasina kugara dzimwe nguva, vanoti kana horidhe ichinge yasvika vanodzokera kumisha yavo kunyika dzakasiyana-siyana. Asi isu tine vana vaviri, mumwe wacho musikana anodzidza kuTennessee akanga auyawo zvakare kuspring break akabva angogara ari pano. Mukomana akauya paweekend akadzokera kunonyora mazamanishoni. Takazviita izvi kuti at least vabereki vavo vari kuZimbabwe vasinyanye kubatikana nekushaya kuti vana vavo vari kupi apo pavanenge vachipedzisa bvunzo dzavo idzo dzavari kuita online mazuva ano.
Mungatidzwa kuti chii chakakupai mweya wekutora vana vasiri venyu vamakabereka kuti munge muchigara navo?
Mwoyo wekubereka unongorwadza zvikuru sei kana iwo mubereki uri kure maningi nemwana wako. Saipapapa vabereki vese vari kuZimbabwe vana ava vari kunoku kunyika iri kure zvakanyanya. Saka kana uchinge uri mubereki unonzwa tsitsi nekuda kuzorodza pfungwa dzevabereki vanenge vari kumusha kuti at least vanorara hope vachiziva kuti vana vavo vane pavari kuisawo musoro pasi uye vachidyawo sadza nezvimwe zvakadaro vasinganetsekani nekushaya pekugara.
Ivo vabereki vevana vamakatora vakatambira sei danho ramakatora iri?
Vakatenda zvikuru, vanonyora pamameseji eWhatsApp vachitenda kuti Mwari vakuropafadzei, baba namai Kandemiri muitirwe zvakanaka. Vana vari kutaura kuti aiwa vagere zvakanaka, havana zvizhinji zvavanofunga kunze kwokungoverenga kuti vapase. Izve kupekugara nepekurara nechekudya, aiwa havambofunge nezvazvo.
Imi magara mune vana venyu vaviri nechakare, vakatambirawo sei danho irori kuti munge muine vamwe vana vaviri?
Ivo vasikana vedu vaviri ava ndo vanotokurudzira kuti tichengete ivo vana ivava.
Zvii zvamungataurawo kune dzimwe mhuri dziri munyika dzine vana vane dambudziko sere kuti zvikoro zvavharwa vana havana kwekuenda?
Vabereki vari mudiaspora, kana manzwawo kuti pane vana international students vasina pekugara, especially panguva ino yecoronavirus, please take them in. Zvinobatsira zvakanyanya kuti vana vasashupike uye kuti vabereki vavo kuZimbabwe vasanetsekane zvakare. Nekuti zvakangonaka kuti tibatsirane, nekuti mangwana vazoti mwana wako anofuma ari papi, mumwe musa anofuma ari kunyika iri kurewo, ende ikoko achakwanisa kuona vanhu vanomubatsira.
Avo vanga vari amai Poshia Kandemiri vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyika dzakakomberedza Zimbabwe mudunhu dziri kutora matanho kuzvidzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus, izvo zvoita kuti zvarwa zveZimbabwe zvisare zvoomerwa pakupinda munyika idzi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Nyika dzakapoteredza Zimbabwe dzinoti Botswana, Zambia, Mozambique neSouth Africa dziri kutora matanho ekudzivirira kupinda kwecoronavirus munyika idzi kuburikidza nekutora matanho akasimba panzvimbo dzinopinda nevanhu vachibva kune imwe nyika. Botswana yakazivisa kuti yavhara miganhu yayo nemusi wechipiri, uko South Africa iri mubishi rekukurudzira kuti vagari vemunyika iyi vasabude mudzimba kutanga nechina kurume 26 kwemasvondo matatu. Zambia, Namibia neMozambique dziri kuitawo mushandira pamwe nedzimwe nyika dziri mudunhu reSADC mukuvhara zvikoro uye kurambidza kuungano kwevanhu vazhinji senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere icho chakatanga mudhorobha reWuhan kuChina muna zvitagore rapera. Asi matanho ari kutorwa nenyika dzakakomberedza Zimbabwe ari kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviomerwe kupinda munyika idzi. Sachigaro wesangano reVendors Initiative and Economic Transformation vasame wadzai vaudza Studio 7 kuti kuvharwa kwemadhorobha kuchaita kuti vanhu vajenhekodze zvironda sezoro jinji kucherarama nekutenga midziyo kuvavakidzani veZimbabwe kuti vatengese munyika.
Vanhu muZimbabwe varuzhinji kukurarama neinformal trading iyo cross border trade amasvenders saka nguva yacho yekuvharwa haifani kuzove. Ndozvandiri kuti nini tinotokurudzira kuti nguva ngaisarebesa nokuti zvinenge zvaangofanana nokuti vanhu vakufane nzara muZimba.
Vawadzai vanoti hurumende yakafanira kuona kuti ingabatsire sei hungwanda ngwanda huvanhu vanorarama nekutenga nekutengesa sezvo kutengesa ndiko kuri kuwanisa ruzhinji chouviri.
Unless kana kuri kuti hurumende yedu inoisawo maschemes kana kuti maplans ekusupporta vanhu nemari kana kuti nezvine chikafu chokuti vanhu vanipane pasina midiyo kuti ndipinde kuti kundotengesa. Otherwise isu tiri kukurudzira kuti ngaisarebesa nguva yekuvhara machi maborder nokuti ndo kuri kuraramira vanhu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chinotyaira bhazi rinofamba pakati pedhorobha reFrancistown muBotswana neHarare vaMichael Muzondiwa vanoti mamiriro ezvinhu aita kuti vapererwe nebasa.
Mamovement avanhu achaita mashoma nokuti just because mumwe nomumwe anenge achizova kuti bhoda rakafarwa saka hakuna anonhangira saka that means basa remunomo reta shoma nokuti otherwise Botswana iri kurelya navanhu vari kubvawo Zimbabwe achiya kuzotenga. Kati kwakuitwa bhoda reBotswana neBotswana neSouth Africa nenhangire zvauraya ikonomi yeBotswana.
Asi muzvare Peace Gwatidzo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kutevedzera yambiro dziri kupiwa nemapazi ezvautano enyika dzakapoteredza Zimbabwe nokuti ndiyo nzira chete ingapedza kupararira kwecoronavirus.
Kumhanya haizvi kusvika, ngavarambe vakagara because kana ukauya kuno nouya nechirwere nouya uchirwara nouya uchikonzera vamwe kuchirwere kuno uchifira kuno nevamwe uchiuraya futi.
Hurumende yavaEmmerson Mnangagwa yakavharawo mabhodha nemusi wemuvhuro mushure mekunge Zororo Makamba ashaika nokuda kwechirwere checoronavirus. Nyika iri mudambudziko guru rechirwere checoronavirus mudunhu reSADC South Africa iyo ine vanhu mazana manomwe nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Raundi Wellington, Wellington makunde mati ndiri munhu angu muPretoria ndemandiri kwa vatichitaura nenyaya yecoronavirus so far. Ngoonzwa kwa nyozi sunzi manamba za uwezira batu mabasa kwa tuu kushandika yukusula alifati ya nyanyo tege shira so mbaru pati marepto ya kakindwa ma working hours anzo ni from morning kushika 6 sani kwa chivara denyo weekend sinengeta kushanda from morning kushika na wando mamira kwa hita kaza kareka mbasa redu orimo rasmuze kushanda ama marepto kushu nwa kwa bise kwa nekuda kwa ma working hours achinzira kunzvete vanhu vakungotya ivo mumakastoma kuti vatenge chikafu chavari kutotya kuuya kutenda chikafu.
Pabasa renyapa munorarama muchiwedzera nemari yematipi here? Saka zvinoreva here kuti pamune musingaite kubasa mune musiri kubhadharwa? Zvinofamba sei ipapo?
Ya, isusu basa redu ratinoita ndevekuti hatina like commission. Toshanda ese tobhadhara nemadelivery fee ese zvekudhiliva chikafu. Saka toshanda nemadelivery fee chete ndezvatinoita. So kana ukasaenda kubasa hapana mari. Makastoma akaodhawo mashoma mari shoma hapana mari. Saka zvinhu zvacho zvatoiswebo zvakanyanyisa.
Makatarisawo kuZimbabwe munoona unge vakagadzirira zvakakwana here?
Chinoitika vanhu ava vanenge vachiti zvone vakagadzirira da chirwere chisati chapinda munyika. Wanti changopinda munyika chino ndokwavanoona kuti zvone havana kana chavakagadzirira kana kawana. Zvokuti tikada kutarisa Zimbabwe tinokombera nemunomo ka chikapinda kuZimbabwe kutovhara munyika yedu. Vanhu vanhu vari kutanza kurapwa zvirwere zviri izi zvakafanana nemaronda nechinchinomwe urwere huri simbu hwokuti zvinokwanisa kungorapwa munhu achitodzokera kumbasa vari kusvika the what about izvinhu zvakaita seizvi.
kutarana kuti tarangwe zvikubulawayo haina kugadzo kumbira angu dai hurumende dai kwanza kumira miro panye chirongwa ijambo bvaro chiro mamuma boda zao kuti kuti chivhere chisa chakekese vechiri chishoma muno mandi votopinzwa dzeni vototitwa ikoko.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munau dzemutambo, mutambo une mukurumbira mumabhawa kana kuti pool wambomiswa nekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus, asi vamwe vanonzi havasi kutambira chisungo ichi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Ko nyange hazvo pasina mutemo kana chisungo chiri kubata vemumabhawa. Mutambo une mukurumbira munzvimbo idzi wepool wambomiswa zvekare pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Gwaro rabva kumutungamiri wepool association of Zimbabwe va God knows marawanyika rinoti mitambo iyi yamiswa kusvika kupera kwakubvumbi, apo vachaona kuti inokodzera here kutambwa zvekare. Kunyange hazvo uchiunganidza chaunga munzvimbo dzekutandarira idzi, veruzhinji havatarise pool semutambo asi semafaro anounganidza vanhu. Vamarawanyika vanoti vabvumirana sekanzuro inotungamira mutambo uyu kuti uchadzoka munhandare chete kana zvave pachena kuti chirwere ichi hachikanganise vatambi apo vanenge vachisangana. Muteveri wemutambo uyu vaShepherd Size vanoti zvaitwa neutungamiri hwemutambo uyu zvinofadza sezvo upenyu hwakakosha kudarika zvemafaro izvi.
Yeuti vanhu yakakosha kukunda magames epool, saka zvavaita zvakanaka zvekuti totozvikurudzira zvavaita izvozvo, totozvitenda nekuti vanhu vangacharamba vachibatira chirwere vakawanda pasina mari.
Asi chiri kurwadza ndechekuti vamwe mumutambo uyu havasi kutevedza zvakatarwa izvi, sezvo vari kuungana vachiita zvekubhejerana kuti akunda ndiani owana mari inosvika papi. Mugari weMwaren Park muHarare vatapwa jakarasi vanoti veruzhinji vanofanira kukoshesa utano kwete kukudza mari.
Hurumende chero yakati imise mitambo iyika, asi kuno kupuwa iri kutambwa. Yatambwa zvinoita kuti isu vanhu vemucommunity tinenge taapa danger, tinozonge tavasangana nezvirwere izvi, hatisi kuziva kuti zvinodzivirirwa sei, zvinouya sei. Kana zvauya isu hatina chekuti tizvidzivirire, saka taikumbira kuti mitambo iyi imbomiswa yose.
Chirwere ichi chakonzera matambudziko makukutu pasi rose. Vaimbove mutungamiri weReal Madrid vaLorenzo Sanzi vakashaya nechirwere checoronavirus ichochi. Vatambi vakawanda kusanganisira venhabvu, basketball nemwe mitambo vakabatwa nechirwere ichi, uye vanosanganisira manager weArsenal Mike Ateger, Maroon Fellini, Kevin Durant webasketball ane mukurumbira wakanyanyisa, Paulo Dybala, Hyundai Junsuk, Daniel Rugan na Blaise Matuidi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, takatarisa chirwere checoronavirus.
Boy, am I a ATM? Boy, dance, boy, am I a dance?
pick up when I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Lie to me with love in your eyes. Want it by, bye, I'm all you. Want it shy, size, or re ra e wa ne mo ka ka. Ino fu ma yo kuruma. Dance, boy, am I a dance, boy? Is this a fake romance, boy?
Tereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguwa dza 7 PM, svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vana chiremba navana mukoti vanotanga kuramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairas. Vashandi vepanhande rendege muHarare vanotangawo kuramwa mabasa vachiti vari kutyira upenyu hwavo kuchirwere checoronavhairas. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA.